Muchuchisi wenyaya iyi vaCharles Muchemwa vaudza Dare kuti vachombo avo vakasungwa nemuvhuro vakaita chikiribidi mukuwana mastendi zana nemakumi matatu muHarare vashandisa makambani avo akati wandei kuisa mastendi aya muzita mavo. Rimwe remagweta avachombo vaLove More Maduku vasvitsa chikumbiro kuDare chekuti vachombo vatongo vachibva kumba kwavo sezvo vachiti hapana mhosva ine kumeso yataurwa mumapepa ekupomera vachombo mhosva. Mupurisa ari kuferefeta nyaya iyi Superintendent Maxwell Gudo Richarima vaudza Dare kuti nyaya dziri kupomerwa vachombo dziri mugwaro rakaburutswa nekomishena yaitungamirirwa navatenda euchena yakagadzwa nemutungamiriri wenyika iyo yakaburitsa pachena kuti mastendi mazhinji ehurumende matunhu ose enyika akatengeswa zvisina tsarukano. Komisheni iyi ikakomekedza kuti paongororwe kuti zvii zvakatora nzvimbo mukutengeswa kwemastendi aya. VaGudo Richarima vati vachiri kuita tsvagirudzo yekuti zvii chaizvo zvakaitwa navachombo asi vati umbowo hwavai nahwo pari zvino hunoratidza kuti vachombo vane chekuita nekutengeswa kwemastendi aya zvine chikiribidi sezvo vaive gurukota rezvematunhu. Muchuchisi wenyaya iyi apikisa chikumbiro chavachombo achiti vachombo semunhu aimbove gurukota rehurumende vanogona kuvhiringidzana nevafakazi sezvo vamwe vafakazi panyaya iyi vari vanhu vaimboshanda navachombo mubazi rinoona nezvematunhu vatiwo semunhu vagurukota rehurumende vanogona kutiza munyika vakasamirira kutongwa sezvo vachisine chinzvimbo chavaive nacho muhurumende munhu anozivana nevanhu vakawanda kunze kwenyika. VaMaduku vati zvataurwa nemuchuchisi wenyaya iyi hazvina musoro sezvo hurumende iri kungotsvaga uta nemugate.
Mudare tanga tichiti vachombo vabuditswe nebail because vagara vari pabail for makore matatu apera and then hapana kana zuva ravakada kumbotiza vaitomboenda South Africa vachidzoka nekuenda kunorapwa. Saka isu tanga tichiti kune Dare kungovabudisei pamaconditions avagara vaiche vainawo mungowedzera macharges iwavo kusvika zuva ratinozodi ratinozoti vaende kukota. So ndonyaya yatanga tichitaura iyoyo, ava vacho vauya vachivapomera mhosva vanga vasina kana nyaya zvavo. Nyaya dzavo dzese dzaitaridzwa kuti havana umbowo hwakakwana hwavangati patiri patiri zvine zvivane nyaya yakasimba. Chikuru chavangotaura ndechekuti vakapuwa ripoti yauchena yeland commission ndobva vangoivhura. Vapedza kuivhura votongotanga kutonanga munhu wese ari kutaurwa nezita imomo ari kungosungwa and vanga vatanga naiyo vachombo ndiye munhu wakati chichi. Nekuti commission iyi inonyora muripoti yayo kuti takanzwa zvakati, nyatsoongorora zvakati, takanzwa zvakati, vachiti ivo vekomisheni vanga vasina mukana wokuongorora nekuti havasi malaw enforcement asi vari kuti izvi ndo zvakabuda muchi. Saka vane long thing list yemaallegations aipiwa nevanhu. Saka vakadaidzira mapurisa kuti chitsvagisai nyaya izi. Mapurisa haana kunotsvagisisa, akatanga kuti munhu wese angotaurwa imomo otosungwa, ounzwa kuno kukoti otosungwa achinzwa kukoti, hausiwo mutemo unofanira kuitwa iwo.
VaMaduku vatiwo vachombo vari kushungurudzwa zvine chekuita nezvematongerwo enyika sezvo vari umwewo vakasungwa panguva yakapindira masoja mune zvematongerwo enyika zvakazoita kuti vaimbove mutungamiriri wenyika muchakabvuva Robert Mugabe vasiye basa muna 2017.
Zviri pachena kuti pane zvematongerwo enyika. Ndinoona kunge muvanhu vari kutonga vachingori nenyaya yekuti takambopomera mhosva kuna Chombo pakutanga pavaitora masimba nezvekuu zviyazvo, vachiti ana Chombo ndivo vanhu vaiita zvakati nechakati. Vamwe vacho vanhu vakatotiza vatya ipapo, Chombo ndiye chete umwe wevanhu vashoma akasara ari muno. Saka iye vanoti aidha kuti vanzwe zvavaitaura ichokwadi zvazvo, vanoda kuti munhu anga akatiza kana ari muno toti akuisa kujere kuti vajustify zvavakaita muna 2017. That's why uchiona vanhu vachingounza munhu kukoti asitorina kana nyaya iripo vachimhanyirira kuti zvibude muchi mumapepa navo.
Mutongi weDare vaStanford Mambanje vati vachatura mutongo wavo mangwana panyaya iyi. Vachombo vakasungwa zvakare muna 2017 vakapomerwa mhosva dzakafanana nedzavari kupomerwa pari zvino uye vachiri vakamirira kutongwa nenyaya idzi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.